Chokutanga ndechekuti nyaya yehuori tinofanira kunge tichigadzirisa takabatana kusanganisira hurumende, utungamiriri wehurumende, mapazi akasiyana-siyana, civil society organizations, media, vana veZimbabwe vese nemamwe mastakeholders. Asi tiri kuona kuti nyaya yekurwisa corruption muZimbabwe haichatariswi senyaya yekurwisa corruption. Paakuita kurwisana mukati mehurumende umomo, amamwe ari kunzi nevamwe mafactional wars. Isusu sevanhu vanoita zvekurwisa hori zvinotishungurudza, zvinotisiririsa, nokuti tinenge tichida kuti tione corruption ichiadreswa, ichigadziriswa.
Ko, muri kuonawo sei zviri kuitwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission?
Isu tinoda kuona commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ichiita basa nemazvo, isingatarise kuti ndiani anomenedzerwa, uye isingashandiswewo zvakare nevamwe vari muhurumende kurwisa vavari kupikisana navo.
Zviri kukushamisa iwo here zviri kutaurwa nevamwe kuti Zimbabwe inorasikirwa nemari inosvika 1 billion pagore nenyaya yehuori?
Izvo hatizivi kuti chokwadi ndechipi pari zvino, nokuti figa iroro rinogona kunge rakanyanya kukwirisa, rinogona kunge riri pasi zvakare, nokuti panoitwa uori hapa rekodwi mastatistics kuti apa paitwa uori hwemari yakati.